vamunangagwa nevamwe veruzhinji vaungana pamarinda pavarumbidza vamalinga vachivati vaive gamba rairwira kodzero dzevakaremara vachiti upenyu hwakararamiwa nemushakabvu hunozadzikisa chirevo chekuti urema haurevi kuti munhu achagoni kuzviitira mabasa. Vamunangagwa vati vamalinga vakaremadzwa nechirwere chemheta makumbo polio.
We need to remember, and my special advisor, interviews, Comrade Malinga was instrumental in making sure that both the policies of the Revolutionary Party and government were alive and sensitive to the interests of persons with disabilities,
varisenata nenguo yepolitobiro uye chipangamazano changu muhurumende Comrade Malinga vakabata basa guru mukuona kuti zviga zvebato riri kutonga rezanupf nezviga zvehurumende zvinobatsirawo vane hurema. Mushakabvu uyu mucherechedzo wekuti hurema haurevi kuti hunodzorera shure mabasa anobatwa nemunhu muupenyu.
Vatiwo vamalinga vakazvipira kurwira nekumirira Zimbabwe vachiti Zimbabwe haizombobvumi kuti dzimwe nyika dzipindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
They continue in their devious attempts to create chaos in our country so that they can loot our resources. No, no. Under the watch of the Second Republic, this will not happen. As a sovereign nation, we will not allow interference in our internal affairs. We say no.
Vari kuramba vachienderera mberi nenzira dzavo dzakaipa kukonzera kusagadzikana munyika yedu kuti vagokwanisa kuba zviwanikwa zvedu, asi izvi hazvizofa zvakaitika pasi pehurumende yedu. Zimbabwe nyika yakasununguka uye hatizobofa takabvuma kuti vekunzi vapindire munyaya dzedu dzemunyika, hatimbozvibvumiri.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change Senator Felix Magelela Mafasbanda vati vari kuchema nemhuri yekwamalinga vachiti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga sezvavati zviri kukurudzirwa navamunangagwa.
Hatikagarika isina shamwari. Zvichada kuti vanhu veZimbabwe vanyatsodisida kuti vanoda here mutungamiri anoda kugara ega senherera. Isu we are living in a global village, tiri inyika dzinofanira kudyidzana.
Mumwe wavauya kuzoonekana navamalinga vaDavid Ngala avo vakaremara uye vachibva kubulawa vati mushakabva asiya gwanza risingavhariki.
Takarasikirwa isusu vanhu vakakuvara, hatizivi kuti shuwa mari angatiitira sei kuti tigowana munhu akaita semalinga achatora zvichemo zvetu echiindisa kuna purezidendi.
Amai Revai Lucia Chivasa vakaremara zvakare vati vakadzidziswa kuzvimiririra nekuzviriritira navamalinga.
Vakatizvidzisa kurwira kodzero dzedu, vakatidzidzisa kuziva kuita mabasa okuzvishandira nemaoko edu. Vakanga vachiti hatidi simbe, tinoda vanhu vanoshanda kuti kungokumbira.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi. Vamalinga vakamboita meya weguta rebulawayo uye vakashanda muhofisi yemutungamiriri wenyika sechipangamazano munyaya dzevakaremara. Vamalinga vakashaya nemusi wechishanu chapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.